Vakafano bata chinzvimbo chemukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Kudzai Masunda, vauza Studio 7 kuti ongororo idzi dzirikuitwa zvakanyanya pachipatara chekanzuro cheCOVID-19 cheWilkins nezvimwe.
Matest edu anoitwa kunyanya-nyanya paWilkins Hospital, asi tine mateams anotenderera zvekare anotesta mudzimba kana kumapremises mumabasa achinotesta imomo. Uyezve takawedzera taakuitawo makliniki yedu kuti akwanisa kutesta COVID. Hatinoti mapoliclinics aya anoita zvekusunungutsa madzimai aakutestawo zvekare imwewo testi yeCOVID-19 ikoko munhu achitaona result yake.
Dr. Masunda vati vari kushanda nemamwe malaboritari nemamwe masangano mukuita ongororo idzi.
Zvese zvekuno kuHarare zvinoitwa pachena, nokuti tiri kungozviwanawo kubva kuhurumende tichiitayo surveillance yatinoita yekuongorora kuti chirwere chiri kutenderera sei. Saka zvinongoitwa pachena. Matesti anoitwa pane anonzi antigen test, kozoya imwe inonzi polymerase chain reaction test. Saka PCR inotoda kutoti iitirwe mulab. Saka iyoyo inoenda kulab yedu kuBeatrice kana tiine zvekushandisa, oro tinoenda kuti palab yepaWilkins, nokuti tine kubatana kwatakaita neimwe private laboratory inonzi AID.
Vati chirongwa ichi chiri kutambirwa uye vanhu vakasununguka kuya kuzoongororwa, vachiti pari zvino vari kuongorora vanhu vanodarika 500 pazuva muguta rese. Vatiwo kunze kwekuongorora utachiwana hweCOVID-19 vane zvikwata zviri kutendera mudzimba vachidzidzisa vanhu pamusoro peCOVID-19 nekudzivirira kupararira kwacho, uye zvakakosha kuti vagari vashande nezvikwata izvi. Asi vagari vakawanda muguta vakaita sava ONGY vati chirongwa chekanzuru chakanaka chose, asi chinenge chisingazivikanwi zvakanyanya neveruzhinji.
Saka chii chakanaka kuti vanhu vange vachitestwa nguva nenguva panyaya dzeCOVID dzavo, asi kana vachiita zvemahara zvakanaka kuti vazivise vanhu vazive, uyezve vazive zvekuti kunotestirwa kupi, nokuti izvozvo chinhu chakakosha kuziva kuti tinotestwa kupi, kunoita vanhu vasazowanda futi panzvimbo imwe chete, nokuti vakazoenda nzvimbo dzavo dzikaita shoma vanenge futi zvaakuita futi kuti vakonzerese kudii kupararira kwechirwere. Saka nzvimbo dzavo ngadziwande dzozivikanwa.
Munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa reMDC Alliance uye vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vauza Studio 7 kuti zvave kuitwa nekanzuro yeHarare zvakakosha mukurwisa COVID-19.
Izvi zvinofadza nokuti ndo nzira yega yatinokwanisa kurwisa nayo nokukunda chirwere cheCOVID-19. Changondisuwisa ndechekuti makitsi aya anenge mashoma. Zvichirawo kuti havana makitsi mamwari extra wokuti tiite contact tracing kutsvaga vanhu vasati vava kurwara asi vakagunzvana nechirwere chekorona. Kana tisingaite contact tracing nokutesta vamwanhu vasati vakurwara, zvichatinetsa kukurira chirwere ichi. Zvino tirungomirira kuita vanhu vaakuradza masymptom.
Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti zvave kuitwa muHarare zviitwewo mumaguta nemadhorobha ose munyika. Harare ine vanhu zviru zvinomwe nemazanamanomwe nemakumatatu vabatwa nechirwere cheCOVID-19, zvichitevera kubatwa nechirwere ichi nezuro kwevanhu 375 kana kuti 385. Guta iri rave nevanhu 175 vafa nechirwere ichi, zvichitevera kufa kwevanhu 12 nezuro muguta iri. Kupararira kwedenda reCOVID-19 kwakwira zvakanyanya mukati memasvondo apfuura munyika. Vanhu vapora muHarare kubva kuchirwere ichi vava zviuru 3,669 kana kuti 3,679, zvichitevera kupora nezuro kwevanhu 525. Nezuro chaiye denda iri rakabata vanhu 720 uye rikauraya vanhu 21 munyika yose. Denda iri rabata vanhu zviuru 22 200,000 nevanomwe kana kuti 22,297 kubvira parakatanga munyika, uye rauraya vanhu 527 kana kuti 529. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangutya.